ZWAP.com.
Dipo pakapera namo dzangu, zvirwere zvese zvinomutya, zvakare rufu runomutya, hapana chekutya. Dipo pakapera sarunga, mumoyo mangu akapinda, kubeze rake rinodziya, hapana chekutya. Dipo pakapera namo dzangu, zvirwere zvese zvinomutya, zvakare rufu runomutya, hapana chekutya. Mudikanirai wandinzwisisi, weNazareta ndiye andimiri, ane rudo runoshamisa, ndaona minana yakawandisa. Samwira wangu dai wangonzwisisi, weNazareta ndiye andimiri, ane rudo runoshamisa, ndaona minana yakawandisa. Sarungano, misozi yangu yava sarungano. Sarungano, zvivi zvangu zvava sarungano. Sarungano, nhamo dzangu dzava sarungano. Sarungano, ndaona minana yakawandisa.
Achozotuka chatesa tando kumbira ishe musazundiziya. Ajine naroji mugomana jie musazundiziya ishe. Pamuchare kerera vamwe kumbira baba musazundiziya. Pamuchanzira vamwe dzidzi inini nzwire iwo baba. Ishe makatondire kere resatenda kumbira rurekere.
Disatinda
panyika pano, disatinda vemudumbura mai. Pasipazati faro wane nyundo, maisima kutendi chasuvapo. Tenzindi no kutendai, makandire kere razivi zangu
pano.
I'm gonna
go.